nesu tinotoshamisikawo kuti permanent secretary vomaiti gwambava sei vafunga kutungamidza demo pasina nhaurirano nekuti isu tanga tichingoita basa ratinoita mazuva ose sezvinotaurwa nemutemo wenyika nekuti pane mutemo unotaura kuti masangano evarayiridzi ari registered ane kodzero yekufamba muzvikoro kwete katsamba kanyorwa namai ava vachingonyora havo tsamba yavo yavanongonyora vari muhofisi mavo yatinoti kwatiri haina maturo ende hatiteereri tsamba iyoyo nepamusana pekuti tsamba inoratidza kuti pane chinangwa chavacho kwete zvemafambiro education muzvikoro
asi katsamba iyi iri kupomera sangano renyu mhosva yekukanganisa zvidzidzo
hezvoka ndopatinotaura kuti kana vanhu vanotungamira dzidzo iyi vakanga vasiri ivo varidzi vebasa havafi vakazvinzwisisa mutemo uri kutaurwa uyu mutemo wakanyorwa muhurumende yezanup f iri yega pasina gmu pasina chii istatutary instrument 45 of 1998 section 6 subsection 2b inotaura iyo kuti masangano anotungamira varayiridzi anosvika kumabasa kwevarayiridzi ivavo nguva dzebasa kwete zvavava kuda kutanga kugadzira mutemo munyowani wavo wega wavari kunyora nezvakawanda zvatisingadi hedu kutaura iye zvino isu tiri kuti mutemo ngavaunzwisise ngavasapinza zvematongerwo enyika pazvisingadiwi
matanho api amuchatora sesangano pamusoro petsamba yamanyorerwai
chiripo ndechekuti tatotanga nhaurirano naminista vadokora vanovangifonera ini nezuro vakanditi tichasangana musi wesande pavanodzoka kubrussels kwavari asi chiripo ndechekuti hatisi kuda kuti nyaya iyi ikwire mutarara nekuti tinogona kukomplaina kumasangano eeducation international kwatinonotaura kuti hurumende kana maiti gwamba vaakuda kusarudza ptuz nekuti mamwe masangano ese ari kufamba muzvikoro achingoita zvatiri kuita sei vaakuda kunotinanga-nanga nesu tega